Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 19, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu diri muWashington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekurwisana nechirwere cheCOVID-19 cheCoronavirus choda muonera pamwe zvamazviro kwazvo kureva kuti hurumende ichibatirana pamwe chete nevashandi zvikuru sei vomuzvipatara vanachiremba, manesi, vakoti nevamwe vose vavanoshanda navo.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazana nemakumi mana nemumwe chete, kana kuti 141, zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro wakare.
Saka naizvozvo tinoti izvozvo hurumende inofanira kutedzera mashoko ari kubuda kumaindependent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itedzerwe itevedzerwe, nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo, yekusatedzera bumbiro redu remutemo.
Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemunhu wese muZimbabwe. Vamwe varwiri vehondo yerusununguko vaive kudivi reZipra vanoti vari kushushika nawo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara cheSt Anne's chavhurwa muHarare nhasi kuitira kuti chirape vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Chipatara ichi chavhurwa panguva iyo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi huri kuramba huchikwira. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere ichi muHarare, zvichireva kuti vanhu zana nemakumi mana nemumwe chete, kana kuti 141, vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nemasere, kana kuti 5378. Vanhu zviuru zvina nezana nevashanu, kana kuti 4105, vapora kubva kuchirwere ichi. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vemuzvipatara zvehurumende, kusanganisira vakoti navanachiremba, vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa nenyaya yemihoro nekushaya zvikwanisiro. VeSolidarity Trust Zimbabwe, kana kuti SODZIM, avo vakatsvaga mari yekuvhura St Anne's Hospital, vanoti chipatara ichi chichabatsira zvikuru kurwisa denda reCOVID-19. Pane mibhedha inosvika zana pachipatara ichi. Asi vamwe vakuru vakuru mubazi rezveutano vaudza Studio 7 kuti chipatara ichi ndechevakuru vakuru muhurumende nemuchiuto neshoroma, nekuti chinodhura. Munhu anotoda kutanga asuma chiremba odaidzwa asati aendako. Vachipikisa izvi mumashoko kuvatori venhau, varidzi vechipatara ichi veCatholic Church kuburikidza nechita cheSisters of the Little Company vachishanda neSODZIM vati munhu wose akasununguka kuendako, kusanganisira vashandi mubazi rezveutano. Mukuziya mamiriro aita zvinhu pakurwisa denda reCOVID-19, Tabata Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza, Dr. Enoch Maida.
Nyaya yekurwisana nechirwere cheCOVID-19 cheCoronavirus choda muonera pamwe zvamazviro kwazvo kureva kuti hurumende ichibatirana pamwe chete nevashandi zvikuru sei vomuzvipatara vanachiremba, manesi, vakoti nevamwe vose vavanoshanda navo, nekubatirana pamwe chete navo kuitira kuti vanhu varambe vachikurudzirwa uye vanenge vabatwa neutachiona vabatsirike.
Zvaka kosha osei kuti mushure mekunge pambopera nguva yakareba pasina vatungamiri kwakazodomwa vatungamiri mubazi rezveutano kusanganisira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rinoona nezveutano.
Toda kutongotenda kuti iko zvino izvi pane utungamiriri huripo hwakasarudzwa kuti utungamiriri mubazi rezveutano. Saka tinotenda kuti hurumende vakatoreva ivo minista varipo vanovaivo vice president kuti pane urongwa huripo nekubatirana pamwe chete kuri kutarisirwa kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya idzodzi dzokurwisana nechirwere checovid-19.
Zviri kufambawo sei semanzwiro enyu pakuwanisa vashandi vemuzvipatara vazvikwanisiro kana kuti maPPE?
Muchaona kuti vashandi zvikuru zvavari kutaura ndezvekuti paya pavanoshanda muchaona kuti chirwere ichi chinobata chero munhu. Nyangwe uya mushandi ari kuda kubatsira murwere anokwanisa kutotatapurirwa chirwere ichochi. Saka vaya vashandi vana chiremba namanesi navanoshanda navo vese vanenge vachiti vanoda zvipfeko zvakakwana zvinoita kuti zvivadzivirire kuti vasatatapurira chirwere checovid-19. Uye kuti muchatarira kuti chikuru chiripo nechekuti zvipfeko izvi zhinji ndezvekuti ukazvishandisa nhasi mangwana zvinenge zvisingachagoni kuti zvipfekwe zvione wakutoda zvitsva. Mamasika aya haagoni kuti uswere une imwe chete zuva rose kana uchishanda muchipatara. Unenge uchida kutonge uine mamasika kana anotosvika matatu mana pazuva.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, nezuro mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanova gurukota rezveutano vakapa hurumende michina inovheneka kupisa kana kutonhora kwemuviri uye kupfapfaidza mushonga wekuuraya utachiwana hunokonzera COVID-19 pamuviri wemunhu asati apinda mumahofisi ehurumende. Tevera kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika, sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzemunhu wese munyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avaburitsa munyori mukuru weZimbabwe Human Rights Commission Amai Delis Mazambani vati kunyange hazvo kuine denda reCOVID-19 munyika, zvakakosha kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvinodiwa nebumbiro remutemo pamwe nezvigaa zvakaita seUniversal Declaration of Human Rights pamwe neInternational Covenant on Civil and Political Rights. Commission iyi iri kukurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasaite kana kutaura zvinowedzera kana kukonzera kuchikorwa kwekodzero dzevanhu, asi kuti munyika muve nerunyararo vanhu vachigara zvakanaka sezvinodiwa pasi pebumbiro remutemo yenyika. Zimbabwe Human Rights Commission yatiwo veruzhinji pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanofanira kunakidzwa nekodzero dzavo vasingabatsire kuparadzira utachiwana hwecoronavirus pamwe nekutaura manyepo pamusoro pedenda iri. Mukuru werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vati akasike kutanga Zimbabwe Human Rights Commission ichiburisa mashoko akaita sayaburisa nhasi vachiti zvakakosha kuti hurumende iterere nekugadzirisa zviri kunetsa.
Saka naizvozvo tinoti isusu hurumende inofanira kutedzera mashoko ari kubuda kuma independent commission awa. Zvakakosha kuti mitemo iri kunzi itedzerwe itevedzerwe, nekuti matambudziko atinawo inyaya chete yekusatedzera mitemo yekusatedzera bumbiro redu remutemo.
Vatiwo kunyange hurumende ikasaterera, vana veZimbabwe vanofanira kuramba vachitaura matambudziko avo vachiti kutaurwa kwavekiitwa nyaya yeZimbabwe kunze kwenyika kunoratidza kuti pane vari kuteerera zviri kuitika munyika.
Zimbabwe inhengo yeAfrica Union. Saka Africa Union ine masimba ekuita kuti mitemo yayo itedzerwe vana African Charter on Human and People's Rights kuti vange vachitedzerwa. Kodzero dzakawanda dzatikuona dziri kutyorwa muZimbabwe nhasi zvinhu zviri kupokana nemitemo yeSADC yeAfrica Union. SADC zvekare ine masimba ekinge chiuya kubatsiridza kuti hurumende yedu iregere kuita chekutyora mutemo kana kumbunyikidza kodzero. Takaona zvichiitika izvi makore apfuura 2008, takaona SADC chiuya ichibatsiridza. Saka kuramba tichitaura kudai kwakakosha.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kunyange hazvo vange vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission, panoitika denda rakaita seCOVID-19 pane dzimwe kodzero dzinombomiswa. Ndosaka hurumende yakatora matanho ekumbovhara nyika pasi pemutemo weCOVID-19 National Lockdown Regulations.
Kazona unomuruka iyo hurumende iri kuti kwaita denda ringangotipedza, iwo taiwa ndoda kupinda mustreet zvekuti pane wandichashangana naye ndozadza zvina basa. Chakakosha kubata placard haunombosiyana neiyo kaita.
Vatiwo vanhu vanofanira kutaura chokwadi pamusoro penyika yavo, uye vanhu vane mhosva vanofanira kupedzera nematare, kwete kuda kuti hurumende ipindire panyaya idzi.
Zvoda kutaurirana nekuti vanhu vasaite exaggerate. Munhu anenge apara mhosva dzake kana akukoti kuti ungoti hurumende idai, hurumende idai, nyaya iri kukoti. Shuwa kuti hurumende inoita magistrate muri makaisa bumbiro remutemo rinoti pane separation of powers. Saka zvavari kutaura tinozvikurudzira, ndo chaizvo chaizvo zvatoda kuti zvinge zvichiitika.
Zvichakadai, mutori wenhau Hopewell Chingono apinda muzuva rechipiri achipa humbo wemamiriro akaita zvinhu kumajeri pachikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba panyaya yaari kupomerwa yekukurudzira kuti vanhu varatidzire zvine mhirizhonga mwedzi wapfuura. Chingono achaenderera mberi achipa humbowo mangwana. Nyaya iyi iri kunzwikwa mudare mune magweta, vachuchusi nemutongi chete, zvichitevera chikumbiro chakaitwa nevachuchusi kuti veruzhinji nevatori venhau vasabvumidzwe, sezvo Chingono achikwanisa kutaura zvinhu zvinozopa kuti mumajeri musagadzikane. Chingono navajacob ngarivhume vakasungwa musi wa20 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukurudzira kuti vanhu varatidzire. Vaviri ava vava nemwedzi vari muusungwa vachimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Masangano eSADC, African Union pamwe neUnited Nations anotiwo asiri kufara nemabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. South Africa yakatodoma nhume dzichabatsira kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe, idzo dzaifanirwa kunge dzakasangana navamunangagwa, mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira, asi nhumwa idzi dzakadzokera mushure mokunge dzaita musangano navamunangagwa dzikazoudza masangano anga akadzimirira kuti musangano wanga wakarongwa huchaitwa, sezve nhume idzi dzaida kutanga dzataura nemutungamiri weSouth Africa Vasiril Ramaphosa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vamwe varwi vehondo yerusununguko vaive kuZipra vanoti vari kushishika nawo nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau muBulawayo nhasi, mutauriri wevarwi veboka reZipra, retired Colonel Buster Magwizi, vati vanoshushikana nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiti sevanhu vakarwawo kuti nyika iwane rusununguko, varwi veboka reZipra vanozviona vaine kodzero yekupawo izwi ravo. Vamagwizi vati zviri pachena kuti munyika hamuna runyararo rwechokwadi, uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi, uyewo kuti kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa, vachiti kuramba izvi kwehurumende kusada kutambira chokwadi.
Vari kuzvinyepera nokuti kana munhu akatsikwa pamusana anenge achitonzwa kurwadza. Kumatunhu ese ese enyika ino vanhu vari kukutaura kuti aiwa zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma, mari haizi kubatika. Asi tinoona ava vamwe vedu vachiwana vachingosusura vachinanzwa vachidya. Ko vari kuzviona kupi patisiri pamwe chete navo? Harusiri rusununguko rwatakarwira.
Vamagwizi vati kuti nyika ibude mumatambudziko airi, panofanirwa kuve nenhaurirano dzechokwadi dzinopa mukana wekuti vanhu vemapato akasiyana siyana kusanganisira masangano akazvimirira vape pfungwa dzavo, poitwa hurumende inofanirwa kuvepo kwechinguva chidiki kana kuti transitional government.
Dai vatungamiriri veinonyika vaine tsiye dzokutarisira kuruzhinji, taigona kusangana pamwe chete varwiwo hondo nevakarwa hondo nevabereki vese pamwe chete toumba hwaro hwerunyararo hwatinoti isusu National Transitional Authority. Zvinobatsira kuti avo vanoronga nezvematongerwo enyika vawane mukana wekufamba vachikurukura neizvo zvavanofunga kuti zvinogona kubatsira Zimbabwe kuti iwane rusununguko, runyararo, kubatana nokuzvitonga kuzere.
Vamagwizi vati nhengo dzeZipra dzinoshushikanawo nenyaya yekuti nhoroondo yehondo yerusununguko yave kutaurwa yakarerekera kudivi rekuti bato reZANU-PF nemauto eZANLA ndivo vakarwa hondo yerusununguko. Vati wenyaya yeruremekedzo rwemagamba enyika inofanirwawo kugadziriswa, vachiti dzimwe nguva ruremekedzo urwu runopiwa kune vamwe vanhu vasingakodzeri ruchinyimwa kune vanokodzera. Vamagwizi vatiwo Bill of Veterans of the Liberation Struggle Bill rinofanirwa kuitwa mutemo nekukasika kuitira kuti vose vakarwa hondo kusanganisira vaizivikanwa vachinzi vana Mujiba nanachimbwido vawane chiremera chakaenzana. Munyori weZipra Veterans Trust vaMiklot Ncube vati sangano ravo rinoshushikanawo kuti pave nenguva richiedza kuti hurumende idzorere midziyo inosanganisira zvivakwa pamwe nemagwaro emauto eZipra anoratidza zvakaitika panguva yehondo asi pasina chinobuda.
Zipra is an organization yanga yakaumbika zvakanaka ine marecords emaoperations ese aitika. Every individual operation yaizikanwa yorekodwa. Sinyaya edu tino advocate kuti dialogue na hurumende. Hatina imwe nzira yatingaita sema veterans izvozvi iye takura, asi we demand kuti marekodzi wayo ngabude auye kuvaridzi because it is our mandate kuti tizivise vanhu veZimbabwe kuti chii chakaitika.
Taedza kunzwa kubva kugurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pane zvaturwa neZipra izvi, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Asi munguva pfupi yapfuura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hapana zvakaipa zviri kuitika munyika zvinokodzera kuti hurumende yavo ibve pachigaro. Vakatiwo zvose zvakaipa zviri kunze zviri kuitika, manyepo ari kutaurwa nevavengi vavo vari munyika nekunze kwenyika avo vari kungoda kusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Botswana yatora danho rekupa zvombo kuvachengetedzi vemhuka dzemusango panguva iyo nyika iyi iri kurwisa kuurayiwa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo. Vanovhima mhuka dzesango zvisiri pamutemo gumi nevanomwe vafa munyika iyi vachirwisana nemauto emuBotswana. Madzimai akawanda emudunhu rinotaura chirungu muCameroon ari kuratidzira kusafarira kwavo zvitevera mhirizhonga yakakonzerwa munzvimbo iyi nevapanduki munguva pfupi yapfuura. Madzimai emuguta reBue anoti ari kugara akatyorerwa kodzero dzavo mukurwisana kwemakore mana kuri kuitwa nevari kuda kupatsanura dunhu rekuChamembe kwakadziva kumabvazuva kweCameroon. Bato rinopikisa muno muAmerica reDemocratic Party rakadoma nezuro vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutungamiri hwavaBarack Obama vaJoe Biden kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. VaBiden vachange vachikwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vachange vakamirira bato remaRepublicans. VaBiden vakadoma svondo rapera amai Kamala Harris vanova mudzimai wechitema kuve mutevedzeri wavo musarudzo iyi. Musangano webato reDemocratic Party uyu uri kuitwa kuburikidza nedande mutande nekuda kwechirwere cheCovid-19 icho chakabata America zvakanyanya. nengo dze Republican Party zinoti va John Kasich, amai Susan Molinari, amai Meg Whitman, pamwe nevaimbo vagurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaColin Powell, vakataurawo pamusangano uyu vachitsigira vaBiden. VaPowell vakaudza musangano uyu kuti vanotsigira vaBiden nekuti vachadzora utungamiri weAmerica munyika dzepasi rino. Vamwe vakataura vachitsigira vaBiden mudzimai wamushakabvu Senator John McCain vaive nhengo yebato remaRepublicans. Mudzimai wavaBiden, amai Jill Biden, vakataurawo nezuro usiku vachishoropodza mabatirwo ehurumende navaTrump zvikuru panyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 nekuvharwa kwezvikoro munyika nekuda kwedambudziko iri. Vakambova vatungamiri veAmerica vaJimmy Carter navaBill Clinton ndevamwe venhengo dzebato remaDemocrats dzakataurawo nezuro manheru. Uye vaObama vari kutarisirwa kutaurawo nhasi. Asi vachitaura vari kudunhu reArizona nezuro, vaTrump vakati vaBiden havana urongwa hwekuvhara miganhu yeAmerica, izvo zvichaita kuti vanhu vakawanda vapinde munyika zvichizopa matambudziko ezvirwere nekuparwa kwemhosva. Svondo rinouya bato remaRepublicans riri kuitawo musangano waro wekudoma zviri pamutemo vaTrump kuti varimiririre musarudzo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC uye vari nhengo yeZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo nemafambisirwo ari kuitwa musangano uyu.
Kudoma kwa Joe Biden semumiriri webato remaDemocrats pasarudzo yemunambudzi vachitevedzwa namai Kamala Harris. Mucherechedzo wokuti muno muAmerica mune kutongi wechekerere nokuti maDemocrats vakaita sarudzo yavo iya inonzi primary vachikwikwidzana vakawanda chaizvo pasina mvungamupopoto, pasina kurovana, pasina kumanikidzana, pasina kutukana kwakanyanya. Asi kwaiva nekurwisana kwepfungwa vachirodzana pfungwa kusvika vaJoe Biden vazobudirira. Tingati urwendo rurefu wakafambwa navaJoe Biden kuti vazosvika pavari nhasi nokuti vakatanga vari chitsama chaizvo vakakurira vamwe vavo vese vekumaDemocrats kusvika vazosarudzwa. Uye zvakare ivo vaJoe Biden hakusi kutanga kuda kuedza kuva nhengo inomirira kurwisana noumwe kuti vaite mutungamiriri wenyika, tingati kato vake chitatu vachiedza kurana kuita presidendi. Saka kwavari ibig achievement kugona zvikuru kwavakaita uku.
Asi munoona vaine mukana here pakuzenge vakukwikwidzana navaDonald Trump muna November?
Tingati vaita mukana wakanaka nokuti nguva ino inguva isina kumira zvakanaka kana takatarisana neutongi hwavaTrump nebato remaRepublicans, kunyanyanya nenyaya yatakatarisana nayo, nyaya yeutano, nyaya yeikonomi. Asi kunyanyanya nyaya inoenderana nechirwere cheCOVID-19 kuti bato remaRepublicans kuburikidza nemutungamiri wavo Donald Trump vatadza kuunganidza huwandu hweAmerica kuti pave nekurwisana kune gwara kwechirwere ichi, zvinopava Joe Biden mukana mukuru kwazvo wekuti vave vanogona kunge vachizobudirira mumwedzi wambudzi pasarudzo yeupresidendi.
Tinoona kuti vaJoe Biden munhu agara kwenguva refu inodarika makore makumi mana vari mune zvematongerwo enyika nemuhurumende. Zvii zvitsva zvamungatarisira kuti vangauyisa?
Chitsva chikuru chatingati vaJoe Biden vaunza kubato remaDemocrats pamwe chete nemuAmerica kuri kuti vabudirira kuita mutungamiriri. Chikuru ndechekuti kekutanga kubato ravo remaDemocrats vaunza munhukadzi wechirudzi kana kuti watingati wechitema kuti ave mutsigiri wavo mukuda kutsvaga kuita vaite mutungamiri, kuri kuti vabudirira. Kungava kwekutanga muno muAmerica kuti America ive nemuteedzeri wenyika wechikadzi uye zvakare anenge ari munhu wechirudzi kana kuti munhu wechitema. Chinhu chitsva ichocho chinonzi nevanotingati progressive policy yaitwa nemaDemocrats.
Mungatarisira here zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica kusanganisirawo vanobva kuZimbabwe kuti vangatevera vaBiden munambudzu?
Tinoona sekuti vana veZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vanobvawo kune dzimwe nyika vakapotera kana kuti vakauya kuzogara muno nevarisinzi akasiyana vachatsigira bato remaDemocrats nekuti zviri kuitwa navaTrump zverusarura vokanganwa kuti ivo vabereki vavo pachavo vakatobvawo kune dzimwe nyika. Izvozvo izvo zvinoshungurudza vanhu vakawanda uye zvinosandura mucherechedzo waAmerica wekuti America inyika yakaumbwa uye inoramba ichisimbiswa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachizouya muno kuti vawane chouviri nekutsvaga rifa riri muno.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni nengwe ZANU-PF uye vachitaura vakazvimirira vari parunare muWashington DC muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Anomirira vadzidzi munyika anoti danho rehurumende rekuda kuvhura zvikoro kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo mukati mechirwere checovid-19 harina kunaka sezvo richiisa upenyu hwevanhu panjodzi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa neZuru kuti zvikoro zvigadzirire kuvhura kuti kuitira vadzidzi vakwanise kunyora bvunzo mumwedzi wambudzi naZvita, munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati vana havana kudzidza zvakakwana nekudaro hapana bvunzo dzavanganyore gore rino. VaMajongwe vati hurumende ingadai yakashevedzera musangano nevadzidzi dzisi nevakuru vezvikoro kuti paonekwe kuti vanhu vangagadzirire sei kwete kuti hurumende ingotaura zvayafunga.
Chokwadi chokwadi ndechekuti hurumende iri kungobvocha kutaura, hapana nhaurirano, hapana kuinvolva varairidzi, hapana kuinvolva vakuru vezvikoro. Kabhineti yakagara paye yega ichiita virtual sitting yongoti zvikoro mazama anonyorwa muna November. Nhaurirano haina kumbotaitwa, hapana kubuda kuti maezemuzi anonyorwa sei, achanyorwa rini, vana havana kudzidza. Asi tinongoona minista vachingotaura patv sekunonzi ndivo vanoziva zvekueducation.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo havasi vana vose vakawana mukana wekudzidza pamadande mutande vakati bvunzo idzi ngadzinyorwe gore rinouya. VaMasaraure vati hurumende iri kuita zanondega sezvo vadzidzisi vasingagone kudzokera kunoshanda sezvo mari dzavari kutambira dziri shoma.
Zvirava mari asi panguva ino varedzi vari kutambira $30 inove pasizve zvakanyanyisa paeveni tikatarisa pafood poverty line chaiyo. Saka hazvizokwanisike kuti varayiridzi vadzokere kuzvikoro kuti vanodzidzisa panonzi pavhurwa zvikoro muna September. Zvikoro zvichange zvangove zvegakava, zvichange zvangove zvebopoto pakati pevarayiridzi nehurumende.
VaMasaraure vati hurumende inofanirwa kuwedzera vadzidzisi kuitira kuti vadzidzi vasamanikidzane mavanodzidzira nekuda kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vakawanda munyika nepasi rose.
Taikomekedza kuti vahurumende itsvage vamwe varayiridzi kuwedzera pane vatiinavo 136,000 tichitarisa nyaya yeteacher learner ratio inoita kuti malessons edu aitwe munenge mumarali, izvo zvinozokonzera kupararira kwakawanda kwecoronavirus.
Munyori weZimbabwe Teachers Association Vasisiso Ndlovu vati zvikoro hazvina kugadzirira kuvhurwa sezvo nyaya yezvipfeko zvekudzivirira chirwere checovid-19 isiri kutaurwa nezvayo. Mumwe mubereki vaAtachangara vati vana havanganyore pasina zvavakadzidza sezvo vana vakawanda vasina zvikwanisiro zvekudzidza pamadande mutande.
Ko havasi vese vanokwanisa kuti access internet, havasi vese vanokwanisa kuenda paInternet, havasi vese vanokwanisa kuona mafoni kuti vashandise internet. Ko avo vasina mafoni, avo vasingakwanisi kuwana makombiyuta kuti vashandise internet vanoita sei? Izvinei saka ndisungoti kuti zvivefei kune mwana wese, hatingati bvunzo dzinyorwe munhu wese, mumwe mwana wese asina kupinda muklasi kuti adzidze.
Amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau neZuro kuti hurumende yainge yabvumirana kuti zvikoro zvivhurwe kuitira kuti zvipe mukana kuvana vari mugrade 7, form 4 neform 6 kuti vanyore bvunzo muna mbudzi naZvita gore rino. Zvikoro zvakavharwa muna Kurume pakatanga chirwere checovid-19 asi vadzidzi vakanyora bvunzo dzemuna Chikumi, the ordinary level neadvanced level, paine mutauro wekuti pakanga pasina zvikwanisiro zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika uye nyaya yekudomwa kwavaJoe Biden kuti vamiririre bato remademocrats musarudzo dzemuAmerica sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzemunhu wese muZimbabwe. Vamwe varwi vehondo yerusununguko vaive kudivi reZipra vanoti vari kushushika nawo nekusamira zvakanaka kwaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela nenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolesithathu umhlaka 19 Ngcwabakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141.
Asibo bonke abantwana abane-access to ukuthi bafunde emakhaya yabo. Abanye abantwana banayo leyo access. So uzothola ukuthi babuyele emuva ngezifundo zakhe. Umntwana uzofeyila yena bekumele aphase abesefeyile. So I don't think ngombono omuhle lo ukuthi abantwana babhale ngoNovember.
Abazali kanye labenhlanganiso ezimela ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende esokuthi imihloliso elotshwa ngolwezi iqhubeke lonyaka.
Ngibukele sibilukuqala kunaphana kusahlabela i-national anthem angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanyi ukuthi kakuya bani ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye.
Umhlangano omqoka webandla lamademocrats lakwelemelika owe-Democratic National Convention uqhubekela phambili namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. I-COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo okukhuphule inani lasebebuliwe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye 141. Sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5378 asebetholakale belegciwane leli kwasinda inkulungwane ezedlula ezinye 4105. Abe-African Union bathi emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi 1.1 million labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lasithupha 26,289. Kuthi abekolishini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amashumi amabili lambili 22,186,759 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula isikhombisa 782,019. Abazali kanye labenhlanganiso ezimela ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende sokuthi imihloliso yelotshwa ngolwezi iqhubekele phambili lonyaka lanxa izifundi zingatholanga ithuba lokufunda okupheleleyo kungenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa etshele intethelizindaba ukuba idale labaphathintambo bakahulumende lithe imihloliso izaqhubeka ngolwezi. Uhulumende uthi imihloliso yabakusibanga sika-grade 7 abagqiba u-form 4 labaka-form 6 izaqhubeka ilotshwa ngolwezi kungakhathalekile ukuba isimo sezemfundo sinjani elizweni lonyaka. Lokhu kusole kakhulu zinhlanganiso ezimela ababalisi ezifana le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umgcinisihlalo walenhlanganiso umnumzana Takawafira Joe esithi bazaphikisana lakho lokhu.
The decision is at best a fantasy.
And at worst,
lokhu kuyinto emangalisayo sibilini. Bakwenze lokhu bengakhuluma ngalathi kuza kuba nzima ukuba kwenzakala lokhu lezifundi zifuna ukuba zifundiswe zingalobi imhloliso.
In our view, students need three solid demands for learning before they can take their examinations.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Nation Mutsitirwa, uvumelane lo Joe esithi uhulumeni kakumelanga athathe lesinqumo nxa efuna ukuvikela izifundi COVID-19.
Lokhu okuthiwe nguhulumende ukuthi abantu bona babhale ama-examinations abo ngo-November asivumelane lakho. Abantwana sebele more than 5 months behlezi ezindlini bengafundi. Abantwana laba sebele more than 5 months bengaphumanga phandle because of ama-lockdown restrictions. So ingqondo zabo azikabi ready ukuthi zibhale ama-examinations in short notice. Plus issue enkulu ngendaba yama-salaries ama-teachers. Nxa uhulumende enganikizanga olungaholisanga ababalisi i-$520 abayifunayo.
Isikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa laye uthe njengebandla babona ngani uhulumende bekumele aqale ebone ukuba izifundi zivikelekile lapho zibuya esikolo kulandelwa iziqondiso ze World Health Organization WHO andubana zilobe imhloliso.
Ibe mahlabezulu ukuthi izimsek leyo ephethe ingatsha zemfundo kodwa ibhalisa imhlolisi yabantwana from form 4 kusiya kuform 6 sebenqumile bathi abantwana bafanele babhale ngoNovember kunalumnyaka. Siyazibuza thina abebandla leMDC Alliance ukuthi bahloseni, bahlose ukudobha yona le imali ebhadalwe ngabantwana na, mbe bafuna impumela yemfundo elomkanjo.
Omunye umzali unkosikazi emahlongwane uthi asibo bonke abantwana abathole ithuba lokufunda besebenzisa indlela zakulezi nsuku eze-inthanethi.
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi asimqondo omuhle ukuthi abantwana babhale ngoNovember because asibo bonke abantwana abane-access to ukuthi bafunde emakhaya, yabo abanye abantwana banayo leyo access. So uzothola ukuthi babuyele emuva ngezifundo zakhe, umntwana uzofeyila yena bekumele aphase abesefeyile. So I don't think ngombono omuhle lo ukuthi abantwana babhale ngoNovember. Why not wait a bit or maybe 2 months, abanikeze 2 months or 3 months more ukuthi bafunde kahle.
Usekele ngomunye njalo umzali umnumzana Sikhumbuzo Dube.
Abantwana bafundile, umhloliso phela uphuma ngokuthi umntwana ufundeni, uphuma kulokho akufundile. Ma efundile ababanikeza umhloliso ngalokho abakufundile, kodwa ma kuyukuthi abafundanga babahlolani.
Imizamo yokukhuluma nesikhulumeli sezimsek unkosikazi Nick Dlamini yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni ukuthi imibuzo ayithunyele iStudio 7 enkundleni yokuxhumana eWhatsApp akayiphendulanga. Uhulumende uthi ngemva kokuba abantwana benelise ukuloba imhloliso ngonhlangula kwangabi lalabo abawele ingozi yokuthelelwana igcikwane le-COVID-19 kuyisibonelo esihle. Ngakho-ke uzasebenzisa indlela zinye ukuba alobe imhloliso ephumelelayo ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Emason Mnangagwa uthi amabhishophu enkonzo yeRoma afuna ukungena kwezombusazwe kumele angene engasebenzisi ichawe njengendlela yokucatsha ngumunwe. Umnangagwa wethule mazwi la namhlanje emhlanganeni webandla lakhe omqoka owePolitbureau. Lokhu kulandela incwadi elotshwe ngabenhlanganiso yamabhishophu okholo lwesikatolike yokukhalaza lokuveza ukukhathazeka kwawo ngesimo esiseZimbabwe. Kule incwadi inkokheli yamakatoliki ithi abantu bayahlukunyezwa njalo kabakhululekanga ukwenza loba ukukhuluma imibono yabo. Umnangagwa uthi yena lebandla lakhe bazimisele njalo bazonqoba kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023. Uthe njalo abafuna ukumsusa esikhundleni sebehlulekile, ngakho-ke kabachiyane lakho. Umbiko kaMnangagwa lo ugcizelela owethulwe ngumphathintambo wezokuthulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa oqambe ngegama uArchbishop Robert Ndlovu esithi usebenzisa ubundebele bakhe ngoba abantu besindebeleni bezibona bengcono.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa sebekhalaze kuhulumende ukubana avule imingcele yelizwe ukuze amalunga abo enelise ukuyathenga phandle kwelizwe babuye bethengisa ekhaya baphilise imuli zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebulawayo Vendors and Traders Association bathi uhulumende wayefake isinqumo sokuba uzancedisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown. Kodwa kuze kube lamhla lokho kungakaze kufezeke, ngakho ke uMangoye uselala eziko kunengi lamalunga. Lokhu sokufake impilo yamalunga engozini, nanku lenani labantu abachapha kungekho emthethweni ikakhulu emfuleni uLimpopo liqansa mihla ngemihla kubangelwa yekuba badinga ukuziphilisa bona lemuli zabo. Imingcele lokho yavalwa ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho lonyaka. Lokhu kungeyinye yezindlela zokunqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kuvalwa kwemingcele bekunqabela uzulu oya ngaphandle kwelizwe, kodwa izizalwane zeZimbabwe ebezingaphandle kwelizwe zona zilokho zivunyelwe ukuba ziphenduke ekhaya. Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Mike Ndiweni, ukhuluma ngesikhalazo abasifake kuhulumende.
Sisilobele uhulumende incwadi sicela ukuthi uhulumende ngabe uyakhulumisana lo uhulumende eSouth Africa bavule amaborder ngendlela ezalandela imithetshwana ebekwe ukuthi abantu bengamemethekisi umkhuhlane nalo coronavirus. Ngemva konanzelela ukuthi abantu abaningi bake bakonjelezela babanjwa eborder lapha bechaphe emngceleni engavunyelwayo. Ngoba abantu abaningi sibili kathe sibathwele nzima bahamba emangceleni bechapha apho kungavunyelwa khona kuba lethele engozini yokuthi bengabanjwa iganya bomama thathelwe impahla balinyazwe. Kodwa futhi njalo umkhuhlane lowo ngamemetheka kakhulu ngoba akusela muntu abakhangeliyo ngoba hlelayo nxa bengena bephuma elizweni.
UNkosikazi Jacqueline Ndlovu oziqhatshileyo uthi omama abaningi basengozini yokudlwengula nxa bechapha kundawo ezingekho emthethweni.
Mina bengikhangelela ukuthi abe siyaqala ukusebenza ngoba omama abanengi sebesenza lokho kuthiwa illegal cross-border trading okubafaka engozini zokudlwengulwa lengozini zokutshontshelwa ngamagumaguma la ahlezi ehlele emngceleni. Isikhalazo sethu njengabomama yikuthi ngabe ihulumende ziyakhulumelana uvulwe imngcele sikwanise ukuhamba ukuyathenga impahla ngokusemthethweni ngoba yona le coronavirus asazi ukuthi iphela nini kumbe kuyaba yinto esiyahlala layo.
UNkosikazi Helen Thebe ophila ngokuthengisa uthi imali eningi isiphelela ekuhlawuleni abezomvikela ukuze bachaphe kuLimpopo.
Okwakathi sivele sisebenza nzima kakhulu ngoba ukuze wenelise ukuthi uchaphe laphana emfuleni kumele udize amapholisa awesayidi yakithi ngapha uphinde uyediza futhi ngale ku-South African side uphinde futhi udize even abantu laba abazawuthwalela izinto zakho bokuchathisela emfuleni laphana ngoba uyabuthwele amabhoksi amaningi omenza bekuthi yolithumbe ngabo 50 rand ukuthi uchaphise i-box. Yikho okugcina kusenza ukuthi lathi nxa sesifika ngapha izinto khathi esintengo yakhona yabe ikhuphukile. Siyananzelela ukuthi izolo ukhulumile ekhuluma ngabo curfew endlini so besikhanya ukuthi even lathi ngapha njengama-vendor at least ukhulumende aka asikhangele sibone ukuthi lathi siyayenelisa ukuthi sisiphile.
Umnumzana Mkhulunyelwa Maphosa othengisayo uthi lokhu bengakaze bathole leyo mali abayithenjiswayo nguhulumende.
Imali esayithenjiswa nguhulumende asikayitholi. Okwakathesi sesihamba sayathatha amalayini emhlahlandlela ayenet 1 ukuze senelise ukuthola leyo mali. Imali le ngokuzwa ngabasike bebunda bathi ingaba yi-180 kusiya ku-200 zimdollars. Imali encane kakhulu yokuthi ayisozisise ndawo.
Izolo uhulumende uyekethise imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus lapho amabhizimusi asengezelelwe isikhathi sokusebenza asezavala ngo-4:30 emini yantambama. Kuthi abantu sebevunyelwe ukuhamba-hamba kuze kuyefika ihola lesishiyagalombili ebusuku. Abathengisayo bathi bebekhangelele ukuthi uhulumende abananze labo ayekethise imigoqo ebavimba ukuba basebenze ngokugcweleyo. Uhulumende lokhe wathembisa abazisebenzayo ukuthi uzabalamulela ngokubapha imali ngesikhathi bengasebenzi, kodwa lokhe bengakaze bayithole imali leyi. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wemabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni ayiphumelelanga ngoba ubengadobi ucingo lwakhe. Kodwa ecina ukukhuluma ngodaba lokuphathisa abaphila ngokuthengisa, unkosikazi Nyoni wayethe uhlelo lokubanikeza imali beluphuziswa yikuthi abantu bebengelancingo ezilama iCocash kumbe i-One Money. Wathi uhulumende senikeze abantu inamba zencingo lapho abazakwamukela imali. Selokhe abantu banikezwa inombolo zencingo ngonhlangula abakaze banikezwe imali. Nyimele Studio 7 yiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amasotha asuse esikhundleni umongameli Ibrahim Boubacar Keita wakwela Mali asephume emsakazweni kamabonakude we-TV beziveza ukuba bangobani njalo bethembisa ukuthi bazaqhuba ukhetho esikhathini esifitshane esilandelayo. Inkokheli yamasotha athunywa umbuso ikhulume ngesikhathi abantu abaningi besola ukuhluthuna kwabo umbuso besithi benze ihlazo. Abathumele imibiko bakhokela unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe u-Secretary of State uMike Pompeo, unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba o-United Nations uMnumzana Antonio Guterres, umanyano wamazwe awengantshonalanga kuzwekazi le-Africa o-ECOWAS, umanyano we-African Union labanye. Izikhulumeli zamasotsha lawa azibizwa ngokuthi National Committee for the Salvation of the People uthi bathethe inyathelo lokuhluthuna umbuso ngenxa yokuthi umnotho kade sume manzonzo. Izifundi zekolitini le-University of North Carolina Chapel Hill ezihlala ezindlini zekolitini leli ezama-dormitories sezitshelwe ukuthi zibophe imitshagana yazo ziphindele emakhaya ngemva kweviki eyodwa zivule izikolo. Lokhu kubangelwe ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 emadomitories lawa.
Umhlangano omqoka webandla lamademokrathi lakwelemelika owe-Democratic National Convention uqhubekela phambili namhlanje izolo injongo beyikuveza ukubana umnumzana Joe Biden ozancintisa nalo mongameli Donald Trump ngolezi yena uvele ungubani njalo uzaphatha njani isikhundla nxa ingakhethwa ukuba ngumongameli. Ngokunjalo unkosikazi wakhe ubeke sobala ukubana uBiden ngumuntu olesineke lozwelo okokuthi angakhethwa uzaphatha lesi sikhundla onanzelelo. UBiden ukhethiwe ngokusemthethweni izolo ukumela amademokrats ngolwezi. Omunye njalo omqoka okhulume kulombuthano ngwaye ngumongameli welemelika umnumzana Bill Clinton okuthaze abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe. Namhlanje abamqoka abazakhuluma ngwaye ngumongameli umnumzana Barack Obama lowakhethwa ukubana umsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris. Lo mhlangano ubumele wenzelwe edolobheni lemelo wakhe kodwa ngenxa yegciwane le-coronavirus iningi leziphathamandla zebandla leli zethula imibiko yazo enkundleni yobulenjini be-internet. lomhlangano oqale ngomvulo ugqitshwa ngolesine. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Yebo baba Gande, ngibona ngathi sibili kulungisiwe kakhulu nxa ngikhangela umhlangano lo owama-Democrats. Bengathi ngiyasola lami ngathi kangilaqinisa ukuthi kuzahamba njani. Kodwa ke kukhanya ngathi into le internet iyasebenza sibili. Ngibukele sibili kuqala khona kuphana besahlabela i-national anthem. Angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanya ukuthi kakula bantu, ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye sibili khonapho. Ngibona ngathi balungise kakhulu sibili lokuhlela izikhulumi zabo, ngoba ungathi uyakhangela ngomvulo basebenzise ngomvulo lwesibili basebenzise kakhulu uMichelle, former first lady oka Obama, nguye obe yi-keynote speaker laphana. Mbona ngathi sibili uvidlizile sibili, utshayile sibili kwezwela, njalo wacela abantu ukuthi basukume ngobuningi babo bayevota.
Indlela ecutshwe ngayo umhlangano lo uyibona njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngosuku losuku kuyabe kule njongo yokuzama ukudinga usekelo? Siyabona izolo bebengani bafuna ukuthi abantu babemazi ukuthi uJoe Biden umuntu onjani, ngomvulo lakho bekulolunye njalo hlelo. Ubona njani, sifundo bani singafundwa ngamabandla ezombusazi wawo eZimbabwe?
Lapha mbona sibili ukuthi singafunda okukhulu kakhulu, ngoba okuvele kungathi asilakho laphayana emabandleni ombangazwe ayikakhulu waseZimbabwe ukuthi laba bantu okumele basikhokhele kungathi siyabakhethelwa, asizikhetheli. Kuhle nje kungathi umuntu wakhona ukhethwe ngale ngasese abeselethwa lapha phambili, sokumele ukuthi lina liphonku landela kuphela. Kanti ke kufanele ukuthi kube labantu abathile abalwisa isihlalo lesiyana, njalo abantu bakhona benze njengakhonokho, beze lapha bakhulume basitshele ukuthi umuntu wakhona angangena uza kwenzani, uza senzelani. Aloko sibili siyakushota kakhulu, siyakuswela kakhulu. Ungakhangela nje obusitho ukuthi leli langa lilungiselwe lokhu, leli langa lalungiselwe lokhu. Liqiniso lisegcekeni leli ukuthi bazama ukufuqa ukuthi umuntu lo esithi thina siyamsekela, sazi ukuthi sibona ngathi uzasenzela lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Lapha kusakhuluma abasekeli, ngikhola kuza kuthi sekukhuluma yena ngokwakhe lo msekeli wakhe ukuthi labo bazasenzelana. Mina ngibona ngathi kuzabancedisa kakhulu, ikakhulu futhi ukuthi bona bahambe phambili ukuthi babe yibo i-opposition abaqalayo ukuthi balethe imigomo yabo. Ngoba uyabona ukuthi ungalalela kuhle kuhle sibili, ama-Republicans angathi asesethuka laye upresident usengathi usehleqalisa ukuvikavika lokuphosela amabala athize ezama ukuphendula konoko sekukhulunyiwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 esesigabeni seTexas. Kulequla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa elikhangelwe ukuhamba ngenyawo lisuka eJohannesburg lisiya emahofisini kamongameli Cyril Ramaphosa ePretoria kusasa. ukuya ngicela ukubana njengomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union ukuthi athathele amanyethelo akhanyayo ngokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Omunye wabaqoxa ukujengisela lokhu umnumzana Trust Ndlovu. Uthi uhambo lwabo lolu luzaqala ngo-8 ekuseni eMandela Bridge eJohannesburg.
Le nto yenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu. Abantu bayahlupheka abalamisebenzi, bayabotshwa uma bazama ukuthi balungise lokhu, bayabotshwa, bayashaywa, basehlale emajele manje sina ama-activist, abotshingono, ama-journalist. Uyabona izinto ezifana nalezo zikhombisa sobala ukuthi i-detention without a trial, le esayilwisayo, le ayalwiswa yiwo lama-liberation movements. Uma umuntu ancishelwe i-bail, izinto ezifana nalezi zokuthi ubhaleleni lokhu. Okubuhlungu futhi ukuthi abantu bona laba okuyibona abatshontshayo izimali abayenza i-corruption, bona ababotshwa. Uma babotshwa nje abalali nasejele. Sambona Obadiah Moyo wayesikhokhodwa nabantu be-government wabuya. Kodwa ke laba abanye laba abalwela ukuthi ba-expose i-corruption, abalwela ukuthi bacede yonke lento ingcindezelo nani nokuhlupheka kwenzakala elizweni, abalwela ukuthi kube nama-reforms, uma babotshwa hawu bancishwa ama-bail. Sicela ke ukuthi i-community, international community, regional community ibone ukuthi ingenza njani ngokuthi baqede ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe. Ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe abazilethelanga bona. Ukuhlupheka kwabantu baseZimbabwe kulethwe nge-liberation movement okuthiwa yiZANU. Kulethwe yi-system embi eyayifakwa yiZANU.
Unumzana Trust Ndlovu ngomunye wabaqoqa ukufola kwakusasa. UNdlovu ungumgcinisalo njalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa. Iqambo lenguqu elelayon la kwele France linqikelana le-Bayern Munich lase-German namhla ntambama kusemifinal yesibili eyomncintiswano Union of European Football Associations Champions League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elizanqoba namhla ntambama lizadibana lile Paris Saint-Germain ngomsonto kufinali yomncintiswano walonyaka oUEFA Champions League. Iqembu leParis Saint-Germain lalo ngelaselizweni laseFrance njengeleLyon, okokuthi kungenzakala kudibana amaqembu aphuma elizweni elifanayo kufinal. Kodwa intatheli izindaba yezemidlalo uWashington Sibanda uthi ngokubona kwakhe iqembu leBayern Munich yilo elizaphumelela.
Sikhangela indlela amaqembu lawo ahambe ngayo ukuze azofika kulesi sigaba somncintiswano. Kusuka kube mgceke nje ukubana abafana beBayern Munich hayi lonyaka bababa, ngoba siyabona nje indlela kade bevuthuza ngawo amanye amaqembu ukuba nayi lonyaka bafisa ukubana bayithwale linkezo. So mina hayi ngokubona kwami ngibona ngani kuzaba nzima nje, kodwa hayi ngibona ngani abafana beBayern Munich hayi bazaphumelela.
Iqembu leBayern Munich libhaxabulele Barcelona nge-8-2 emdlalweni wesigaba se-quarter final, kuCity eleLyon lona litshaye eleManchester City nge-3-1. Kusemifinali yakuqala edlalwe ngolwesibili ntambama, iqembu leParis Saint-Germain litshaye le-RB Leipzig laseGermany nge-3-0. Imidlalo yokuqedisa umncintiswano lonyaka oUEFA Champions League idlalwe isikhaphe-khaphe njengoba kuke kwamiwa okwenyanga ezine ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngemva komdlalo wanamhla amaqembu afinyelele kufinali azaphumula okwensuku ezintathu abesedibana ngesonto enkundleni ye-Estadio da Luz ukuthi ekupheleni komdlalo kugcotshwe intshantshu yentsha. Iqembu leLiverpool elakwelengilandi yilo elinqobe enyakenye, kodwa lonyaka liphange laphelelwa ngumphako ngemva kokunqotshwa ngele-Atletico Madrid kusigaba se-round of 16. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singike ehlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-COVID-19 ibulele abantu abayisithupha izolo, okukhuphule inani lasebebulewe yiyo eZimbabwe laya kwabalikhulu lamashumi amane lanye, 141. Abazali kanye labenhlanganiso ezimele ababalisi basola isinqumo esifuna ukuthathwa nguhulumende esokuthi imihloliso elotshwa ngolwezi iqhubeke lonyaka. Nguthi ke umhlangano onqoka webandla lama Democrats la kwele Melika owe Democratic National Convention uqhubekela phambili namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.